An editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 22 ndira 2024 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato reTPLC rinoti richakwikwidza mutongo wekuti nhengo dzaro dzeparamende nekanzuro dzirambidzwe kukwikwidza musarudzo dzemabai elections mwedzi unouya. Varairidzi vanoti vari kutanga kuratidzira nhasi. Tichakupai zviri kuitika kumakundano eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti rine urongwa hwekupikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro hwekurambidza dzimwe nhengo dzaro dzedare reparamende nemakanzuro makumi nematatu kukupidza musarudzo dzichaitiswa zita rekuti vachishandisa zita rekuti TPLC. Izvi zvinotevera kuendeswa kwenhengo idzi kumatare nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasenge Chavangu. Vachavangu vari kunzi neTPLC havasi nhengo yebato iri vanoti hakuna munhu anokwanisa kukwikwidza wavanenge vasina kutendera. Asi vachavangu vanoramba kuti vari kushanda neZANU-PF. Kunyangwe vachamisa vakaendawo kumatare vachiti vachavangu vasashandisa chiso chavo vasina mvumo matare haasati apa mutongo wavo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaikokera bato reTPLC mudare reparamende vaAmos Chibaya avo vakarambidzwawo kukwikwidza. VaChibaya vanoti kurambidzwa kwavo mabasa eZANU-PF.
Zvokutanga tichigiri bato redu reTPLC iyo inotungamirirwa navachamisa vakahwina maelection 23 August 2023 zviri kuitika zvese izvi zvinopera hapana tisingaperi asi regai kuti zvakare kuvana veZimbabwe muri kuona zano iri kudzinga maMP amakasarudza, zano iri kudzinga makanzura amakasarudza. Chinangwa chezano ndechekuti icho vanhu vachiona two thirds mudare reparliament vakaradzwa zvakare kuti 23 August vachamisa vakarata shavamunanga maelection vakaona zvine mutindo. Zano zvakare ikaramba kuti vachamisa vakachipinda muofisi ipo zvino zvavakuita zvokudzinga maMP zvokudzinga makanzura akasarudzwa navanhu. Munozviziva kuti TPLC nyika rose yakahwina makanzura yoikondera all the open opportunity throughout the country. Zano hachitaura izvozvo asi patanga apa vana veZimbabwe yavanguva yekuti zvakwana sokwanile enough.
Saka vachibaya munoti kuvatsigiri venyu
vatinotaura kuvatsigiri vanovaiwo macitizens ese eZimbabwe ngavachengetedze vhoti yavo. Macitizens ese eZimbabwe havafani kurega chihurumende chezano chichidzivisa vanhu vavo vakasarudza vakatinovamirira kudare parliament, chichidzivisa vanhu vavo vakasarudza vakatinovamirira kumakanzura. Yara nguve yekuti zvakwana acharambi tikapeta maoko. Enough is enough. Tukuna kuramba shiri kutuwane zanu kie
zilo munoda kuti vatsigiri vatore danho ripi apa vachibaya
vatsigiri vanotendedzwa kuratidzira munyika ino zvinobvumidza nemutemo wenyika section 51 inobvumidzwa nezimbabwe vanhu vachitaridzira uye kutaridzira haisi mhosva hazvidzivisiwi nyika ino ndiyedu haisi nyika yezanu inyika yevanhu vezimbabwe
imimi zvino muchaita sei nenyaya yokukwikwidza mwedzi uri kuuya uyu
chinyaya chakatongwa ichi chichabuda kumagare dzemhosva munoriziva mukoma wangu chinyaya yekuafrica iri pamutemo inobvumidzwa mukange maapira mutongo unenge wapiwa unosendekwa parutivi saka ndoziya tiri kutora tiri kugarira sarudzo kwese kunzvimbo 23 dzemakanzura dzemamp ende tiri kuzokwikwidza musi wa3 february saka vese vakateerera ngaazive kuti aiwa musangano papira asi pamusoro paizvozvo tinotendekwa kutora kwandaitakura tidzira chaiko kuti aa izvati zvidini nyika yedu nokuti ndeyedu nyika haisiri nyika yamunangagwa haisiri nyika yezanu haisiri nyika yematinamati inyika yevanhu saka regai rechimu chidimbo tiri kuapira zvakabuda kwaiko ende taapira zvinotudzira kuti zvakabuda izvozvo zvose ndekwaparutivi so tiri kugadzirira sarudzo izotetwa musi wa3 february vanhu vezimbabwe kwese kwakabvisidzwa mamp vavo kwese kwakabvisidzwa makanzuro avo zvisiri pamutemo vachibvisiwa nezvanu izvanu iri kuzviita hakuna umwe munhu ari kuzviita
vaikokera bato retriplec mudare reparamende vaamos chibaya vange vari parunhare kugweru nestudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu pf vafarai marapira
isu vachibaya zvokuti vachamira kana kuti havamiri mwedzi unouya isu sezanu pf hatitori nei nazvo isu chatakatarisa ndechokukampena tichikurudzira vanhu kuti vavhotere bato redu rezanu pf zvekuti kune mamwe mapato kuchange kuchimira ane kana kuti kuchafamba sei hazvisi zvunhu zvatiri kumboswera achitarisana nazvo isu tiripo pakufamba tichitenderera tichiudza vanhu chakanakira kuvhotera zanu pf ndosaka makaona vabima vangu vachitendera vhiki rose rapfuura vachiita basa vachiinda vachindoona kuti basa riri kufamba zvakanaka here kana iri nhau yamatare chinhu nechinhu chine mapikisirwo achinoitwa kubhora kukanzi pane offside panotariswa kunzi chinonzi offside chiyaitika nenzira ipi nhau yotsanangurwa yotariswa namafambiro emutemo yebhora zvino kuti vachibaya vangoti kwanzi nekuti kwabuda mhinduro isingawirirane navo kumatare pakati pokupokana kwavo ikoko kuopposition kusinei nesu sezanu pf ngoti zanu pf yapinda vasina kutaura kuti pashaishika kupihwa utongi hwapihwa namatare ndepapi hazvibetseri izvi zvinenge zvichikuratidza kuti nhau yavo inhau yenhando ivo vanofanirwa kunge vachitaura kuti mutembo warasikwa pakati nepakati nepakati kwete kutsvakana nezanu pf tinopinda papi munhau dzinenge dziri kune vanopikisa ivo ndo vanozivana ikoko zvavari kukonana ndo vanozivana zvavanonetsana ndivo vanozivana zvinoda kuti vagadzirisana isi tinotokurudzira kuti vagadzirisane nokuti mabyelection avo anenge achingopedzera nyika mari inogona kuenda kune rimwe basa zhinji riri kuitwa navamunangagwa saka nei ndinongovakurudzira kuti aiwa kana vane nhau nyika yezimbabwe yakadzidza vanotaura kuti aiwa matare aposha pakati nepakati nepakati vanopenengura vopenengura kwete kuda kungovanda nezanu pf idzo politics hadzichashandi mukore uno vanhu havachisina kupusha zvokuti vanongoteerera chose changonzi zanu pf vanhu vakupenengura kuti o mati zanu pf yazvitanha papi nguva isei indohobvunza mubvunzo wekuti zvose izvi zvichiitika ivo vanenge varipi vanenge varimboripi zvose zvichiitika vachibaya dai vagadzirisana navamwe vavo vawana kuyanana nokuwirirana vasiya zanu pf mukati mematukano avo nekuti isu sezanu pf hatina chigaro chatinacho kuopposition ivo ndo vane zvigaro zvavo ikoko ngavagadzirisane vawirirane tisiyane nemabyelection avari kutiitisawo tivake nyika
mukuru mubazi rezvekubuditswa kwemashoko muzanu pf vafarai marapira vange vari parunhare muharare nestudio 7 Vararidzi vari pasi pemubatanidzwa wevarairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU vanoti kutanga nhasi havasi kuzoenda kubasa sezvo vasisina zvikwanisiro nekuda kwekuti hurumende haina kuwedzera mari yavo yemihoro vachiti mitengo yezvinhu iri kuwedzerwa zvakanyanya uku dhora remunyika richiramba richishaya simba. Varairidzi vakaendesa tsamba kubazi rezvevashandi svondorapera, asi kusvika pari zvino vanoti havana kupiwa mhinduro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo rwokuti pane varairidzi vari kuda kukanda mapadza pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari nhenge yeFOZEU vaObert Masaraure.
Nhengo dzeFederation of Zimbabwe Educators Union FOZEU dzinosanganisira union maunion anoti Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, Educators Union of Zimbabwe EUZ, Professional Educators Union of Zimbabwe PEUZ, uye Zimbabwe Visually Impaired Teachers Union ZVITU dzazivisa mamembers adzo dzikazivisa employer kuti kutanga nhasi musi wa22 January hakuna murairidzi anove member yemaunion aya achaenda kubasa. Vari kuratidzira panyaya yemuhoro. Muhoro uyo wanyanyoramba uchidyiwa nemataxi. Muhoro uyo wanyanyopera panguva conditions cost of living are yaramba ichikwira. Cost of living yaramba ichikwira maone kuda kwemataxi avamutuli, kusanganisira zvifambiso zvinodyiwa, maschool fees nezvimwe zvakadaro. Saka chiziviso isi chakatambidzwa kupublic service commission. Saka kutanga nhasi hakuna achaenda kubasa mamembers aya, ekuti akawerengedzwa anogona kusvika 45,000 varairidzi munyika yese. Hapana ari kuzenge achishanda kusvikira hurumende yagadzirisa nyaya yemuhoro. Maunions ese aya akaita chisungo chekuti minimum salary inofanirwa kutambirwa nemurairidzi inofanirwa kunge iri 1260 inokava mabasics anoita kuti munhu akwanise kuramba achirarama semunhu.
Vamasaraure, munenge muchishandisa nzira dzipi dzekuratidzira? Chii chamunenge muchiita nhasi mumumigwagwa umu?
Kuratidzira kuri kuitwa nevarairidzi kurega kuenda kumabasa, kukanda mapadza pasi kuti hatichashande kusvikira muhoro wedu wagadziriswa. Ndo kuratidzira kuri kuitwa nevarairidzi kusvika nguva yekuti mushandirwi anenge agadzirisa zvichemo zviri kuuyiswa nevashandi.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari nhengo yeFOZEU vaObert Masaraure vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hey, mangwanani mangwanani pastudio apo Mr. Tanonoka wandei mamuka sei. Ndoda kukwazisai vashamarari vose vepastudio 7 ndichitaura ndiri muno muZimbabwe ndichida kuzivisa President Emmerson Mnangagwa veZimbabwe kuti zvavanoti vanhu vakagara panzvimbo dzisingatendedzewi vanofanira kutsvaka mapepa. Ngavazive kuti hondo yechimurenga yakatoapplya nyaya yevhu kare ichivaudza kuti vanhu hatina vhuraenda navachena. Ivo vowedzera hazve vava kutora sezvaitwa navachena vachitora land vachinyima vamwe vanhu. Saka vazive kuti hondo yechimurenga haina kupera, vanhu vachiri kuda vhuna nhasi. Zvamapepa vanoshandisa wakasiyaiswa navarungu haashandi, taakuda ivhu pakare.
Ina ndikurepesa hangu dio. Inini chandaida kuti muite imi veStudio 7, ndaida kuti mubate vachamisa navachavangu muvabvunze vari tu kuti vachamisa vanenge vachiramba here kuti chavangu asi webato ramgu, iye chavangu vachiita aindiri weCC here? Handizivi kuti vanenge vava kupindura kuti kudini. Imbowanai mukana wekuti mumbovabata vari tu vanhu vavo muvabvunze kuti zvinofamba sei, tigonewo kuhwisisa isu vateereri, because chavangu unotaura zvake vachidai vachamisa vachitaurawo zvavo vachida hadizi kuti iwo kana vakasangana vanenge vachitipindu vanenge vachitaura kuti kudini imbovabatai vari tu mombovabvunza vari tutihwe kuti vanenge vati vachiti kudini pakuzivana kwavo because chamisa anoti chavanga ndimuzivi chavange vachiti chamisa anondiziva saka ti imbovabatai vari tu vanhu vavo mbowana mukana wekuvabvunza toda kuhwa kuti vanenge vachiti kudini maita basa
muri sei pastudio 7 nyaya yeguku rahunde yakangofanana neyeya komisheni yamuhlande yakambogadzirwa paya yekupfurwa kwevanhu zvinongotaurwa zvongopera zvakadaro muchiona komisheni yamuhlande ichigadziwa vaitoramba mauto asaizvi zvacho ndo vakapfuura vanhu asi vazobvuma hapana chakaitwa ndo zvakafanana nepapa kupedza nguva panyaya yeguku rahunde uye ndine nyaya yandiri kungonzwawo pamedhia mheno muri kumboiferefete here kana kuti muchazoti motaura tiri kungonzwa kuti vatsamisa vanenge vava kupfeka bluu zviri kumbofamba sei tee tichingozviona sa imi hamuzvitauri sei
vostudio 7 apo zvakaoma zviri munyika medu zvinhu zviri munyika medu hazvitomboshanduki matara acho haperi kunyombana kwacho hakuperi saka tichangofa tichingoshandire dzimwe nyika dzichibudirira pakaoma pakaoma ngavawirirane tongoda kuti nyika imire zvakanaka isu tionawo zvokuita vana vedu vaendewo kuzvikoro ino kana zvakadaro nemahumbwe anoita hakuna vari kutoikonewa nyika yacho saka izvozvezvo zvinotishungurudza nokuti tinotambudzwa tiri mukati medzimwe nyika ndimaposa papitora
pastudio 7 mamadi henyu indotoshamiswa zvinotokatyamadza vakuru vezanupf vachida kuita memba dzeunited nations security council manga vangani marefugees ari musouth africa neari muno mubotswana vangani vakatiza kubva kuzimbabwe vachishungurudzwa nezanupf vangani vanhu vakatiza vari mumarefugees campis botswana south africa nevari kuamerica uko vangani nevanhu vari kunana britain saka hazvigoni tinotoseka tikanzwa uchinzi zanupf iri kuda vanhu vezanupf varikuda kuita memba yeunited nations security council iyo vasingagoni kuchengetedza kodzero dzevanhu dzezvizvarwa zvavo zvemuzimbabwe ngavatange vadzura vanhu vari mumarefugees campis zvizvarwa zvezimbabwe zvakapotera kune dzimwe nyika kutiza kuurawa kushungurudziwa nekuda kwezvematongerwo enyika ngavatange vadzosa zvarwo izvozvo haikona zvavari kuita izvo
investidio 7 makadi izvo zvezumbira mambo zvinhu zvekupatisana izvo takakura tichingondoshanda kwamambo hatina kana chibhageti kana 1 chatakanzii chindo chokutambura chero 92 yayo hatina kutombowana chikafu ichocho saka ndozokujairirana nokupatisana ina handiindi ngavaenda vo vanoda ina handidi
makadi pastudio 7 uyo murume anonzi chavangu uyo zvichapera zvaari kuita chavangu izvo musi mumwe gava richadambura musungu nevanhu vake vezanupf vaanotongwa tarirai muone vana chipanga vaita dzungu vari kupi zvichapera zvachavangu ari kurambidza vanhu wakadzinga vanhu achiti ndiye muridzi wetripusi akavadzinga ovati havachabvumirwi kukonzedzisa pamaelection hazvisiri pamutemo zvagara matare ezimbabwe ndeezanupf kuwaste time tichienda kumatare patichavangu zvako ndinokuudza kuti zvichapera musi mumwe gava perichamuka rakadambura musungu ndinoitwa Clayton Mandove ndiri kuno kuota force
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi venyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kwa zvino tachimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Kanzuru inoona nezvesarudzo muSenegal nezuro yakabudisa gwaro rine mazita evanhu makumi maviri vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika asi ikasiya mazita evamwe vaviri kubva kumapato anopikisa. Mumwe wevari kukwikwidza vari pavanhu ava mazita akabudiswa mutungamiri wehurumende vaAmadou Ba vari kutsigirwa nemutungamiri wenyika ari kusiya basa vaMaki Small. Iko zvino tochimbotarisa zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup for Ivory Coast. Guinea-Bissau iri kutamba neNigeria na 7 manero ano. Equatorial Guinea iri kutanga kutamba neIvory Coast nguva imwe cheteyo. Nenguva dza 10 manero, Mozambique iri kutamba neGhana, Cape Verde iri kutamba neEgypt. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Mo Moyo.
Matambiro akaita Nigeria yakuratidza kuti iri kuita ichiwedzera kutamba zvakanaka nekufamba petournament. Musi wekutanga takati iyi Nigeria yekupi, ichibva yadzoka ichibva yatamba zviri nani. Saka izvozvi ndodaira kuti Nigeria ine mukana wakati kurei wekuti ikunde. Ende mukatarisawo pavatambi vayo, Nigeria ine vatambi vakanyanya kunyanya vekumberi avo. Ine vatambi vanotamba kumhiri uye vanotambira matimu makuru. Saka uyu mutambo unofanira kunge wakanyanya kurerekera kuNigeria.
Toendawo pane mumwe mutambo uri pakati peEquatorial Guinea naiyo Ivory Coast, munova muri kutambirwa makwikwi aya. Pari zvino Equatorial Guinea ndo iri pamusoro ichiteerwa neNigeria. Ivory Coast iri pachidano chechitatu. Equatorial Guinea ine 4 points, Nigeria 4 points, Ivory Coast ine mapoints matatu. Unoonawo sei mutambo uyu?
Mutambo uyu uchange wakaremera Equatorial Guinea zvakanyanya nekuti unoona zvinoitika pamutambo mukuru iyi ndevekuti varidzi vemutambo chaivo tafu chaiyo haimbofari kuti Ivory Coast ibude, Cote d'Ivoire ibude game pekutanga isina kuenda kunext round, nekuti vanoziva kuti zvikadaro zvinoafekta kuuya kwemafanzi kustadium uyezve zvinhu zvinongogara zvichingochengetedzwa izvozvo hazvitaurwe, asi unozviona wega kuti pane zviri kuitika. Saka ndinoona kuti nhasi vakomana veEquatorial Guinea vanenge vakatsitsirirwa neIvory Coast zvese nemareferi neCAF. Saka kuti vabude nhasi pakarema.
Pane mumwe mutambo uri pakati peMozambique neGhana. Uri kuonawo sei mutambo uyu uye mamiriro akaita zvinhu mugrupu iro riri?
Blessing, iri gurupu iri ndo rimwe zvegurupu rakati omei, nekuti apa dzasara idzi Egypt, Ghana neMozambique dzaakutofaitira number 2, nekuti Cape Verde panumber 1 haichabvi. Saka takazvitarisa, Egypt yasara kutamba neCape Verde, then Ghana yotamba neMozambique. Ghana inofanira kukunda Mozambique kana kuti Mozambique inofanira kukunda Ghana. Vapedza kudaro hazvisi maoko avo zvakare, zvinenge zviri vakutoda zvakare kuti Cape Verde ikunde Egypt. Saka unoona gurupu riri kunakidza here. Asi tikatarisa matambiro avakaita bhora rakapedzisira iri, vakomana veGhana vakaratidza kuti vanokwanisa kutotamba zvakanaka seri, kunyanya Mohamed Kudus uya akaratidza kuti ndosaka achitamba kuPremier League. Dai pasinawo zvimhingampinyi zvakangoitikawo kumasure kwavo zvaitwa nemadefenda, vangadai vakatokunda mubhora riyati. Saka ndodaira kuti Ghana yaakusimudzira, uye Ghana ndinoziva zvangu kuti kana yasvika pakadai so apa vanotamba nesimba, nekuti vanoga kuziva kuti tikapotsa apa tadzokera kumba.
Asi izvo zvaitwa neCape Verde izvi zvanga zvitarisirwa here?
Kwete, zvanga zvisingatarisirwe. Cape Verde zvayo yanga isiri timu yekuti vanhu vanoti iri kungoga ichikundwa, asi kuti yapfurikidza painotarisirwa kuita sei kusvika. Timu izvayo kana tazodzokera kumasure unoona kuti yatoone chinguva ichitamba zvakanaka. Saka kungoti isusu sevamwe vemuAfrica hatisi kuda kutambira kuti zveshuwa timu yakutotamba zvakanaka iyi.
Uyo ange ari muongorori wenhau dzemitambo Mo Moyo ange ari parunare kuBritain na Blessing Zulu weStudio 7. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita sarudzo dzekutsvaga achamirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa munambudzi gore rino. Musarudzo dzekutanga dzakaitwa musi wa15 ndira vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndivo vakakunda vachiteverwa nagavhuna wekuFlorida vaRon DeSantis. Uye vaimbova mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley. Sarudzo dzinotevera dziri kuitirwa kuNew Hampshire nemusi wechipiri uye dzekuSouth Carolina nemusi musi wa3 kukadzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDan Moyo.
Maprimary emaRepublican akatanga last week musi wechipiri achitanga pastate yeIowa. Vanoti macaucuses Iowa ndiyo inotanga all the time pama primaries kuti ielect munwa vanoda kuti a represente pato rema Republican. Taona Donald Trump achiwina zvakanakisisa chaizvo ku Iowa paakunda Nikki Haley who came second na Ron DeSantis who came third. Saka manje maprimary aya akuenda kuNew Hampshire ndopa achaitiwa sarudzo musi weTuesday wechipiri unouya uyu mangwana. Apo pakatarisirwa kuti Nikki Haley anogona kuti akunde Trump kana vachitarisa anonzi mapolls.
Nyaya dzavaTrump dziri kumatare dzakamira sei vaMoyo?
Trump tikuziva kuti chii. Munhu ari ane makots ari kumatare saka Nikki Haley ari kutoshandisa zvinhu zvakadaro pamakampeni ake kuti achiudza vanhu kuti aiwa munhu uyu imhondi musamuvhotere because chii munenge muchidzoserwa kumashure yanguva yekuti tichinje leadership kumaRepublicans. Hatizivi kuti meseji yake ichanzvikanwa here but pari kutarisirwa kunge ndiye anogona kutiwo achikunda Trump kuNew Hampshire huku because kuNew Hampshire the other thing kunovhumidzwawo maindependence nemademocrats kuti vavote paprimary iyoyo yemaRepublican. So tinogona kuona vakawanda vachienda vachinobatsirira Nikki Haley kuti akunde Donald Trump.
Chii chingakanganisa amai Nikki Haley kuti vakunde vaTrump muNew Hampshire?
Chinhu chaitika chimwewo chinogonawo kukanganisa Nikki Haley ndechekuti Tim Scott aimbavowo umwe wevatungamiri aidawo kukontesta paprimary yemaRepublicans iye ari kutoendozawo Donald Trump. Problem ndeyekuti Nikki Haley naiye Tim Scott vanobva kustate imwe chete South Carolina and uyu Nikki Haley ndiye akaappointa Tim Scott kuti aite senator muparlament. So vanhu vazhinji vari kuzviona sekunge atengesa Nikki Haley nekuti aendoze Donald Trump and also kana maprimary panobva kuNew Hampshire anoenda kuSouth Carolina ikoko and uyu iye uyu Tim Scott ari very popular ikoko kuSouth Carolina because ndiye senator wavo. Saka pari kutarisirwa kuti endorsement yaaita kuendoza Donald Trump above Nikki Haley zvichakonzeresa ikoko kuSouth Carolina kuti kuve nedivision pakati pevanhu vanosapota Nikki Haley naiye Donald Trump.
vaMoyo, zvinobuda musarudzo dzemuNew Hampshire nekuSouth Carolina zvinokosha zvakadini uye zvinorevei?
After South Carolina, if Donald Trump akawina paNew Hampshire apa akazonowina futi kuSouth Carolina hazvinenge zvatopera, ndiye anenge ave nominee yemaRepublicans kuti azokukwidza naJoe Biden muna November apa. panenge pachiitiwa National General Election ye presidency ye United States of America.
Wa Den Moyo vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vange vari parunhare kuVirginia muno muAmerica. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.